Chitsauko 29. Jobo akaenderera mberi nekutaura kwake achiti, dai ndaiva mumwedzi akapfuura, mumazuva andaichengetedzwa naMwari, paaita kuti rambi rake rivheneke pamusoro wangu, pandaifamba nemurima ndichivhenekerwa nechiedza chake, pandakanga ndichiri kuzvinzwa, ushamwari naMwari huchinzwika mutende rangu. Wemasimba ose paakanga achiineni, ndakakomberedzwa nevana vangu vese. Tsoka dzangu dzichigeza muruomba, uye matombo achindibudisira hova dzemafuta. Pandaienda kugedhi reguta, ndichigara munzvimbo inoungana vanhu, majaya aindiona onditsaukira, uye kunyange harawa dzaindisimukira dzoramba dzimire. Machinda airamba akanyarara, aibata miromo yavo. Manzwi evanhu vakakurumbira aisanzwika. Rurimi rwavo rwainamatira mukanwa mavo. Munhu wese aindinzwa aitaura zvakanaka nezvangu, uye vaya vaindiona vaindipupurira. Nekuti ndaibatsira varombo vaiva nezvichemo, pamwe nenherera nemunhu wese akanga asina mubatsiri. Munhu anenge ava kuda kuparara aindikomborera, uye ndaiita kuti mwoyo wechirikadzi ufare. Ndaipfeka kururama sezvandinoita chipfeko. Kutonga kwangu zvakarurama kwakanga kwakaita senguo uye ngowani. Ndaiva maziso ebofu, uye ndaiva tsoka kune akaremara. Ndaiva baba kuvarombo. Ndaiongorora nyaya dzainge dzaunzwa kumatare nevanhu vandisingazivi. Ndaityora shaya dzemutadzi, uye ndaimubvutira chaakabata nemazino ake. Ndaiwanzoti, ndichafira mumba mangu, uye mazuva angu achawanda sejecha. Midzi yangu ichasvika mumvura, uye dova richapedza usiku hwese riri pamapazi angu. Kukudzwa kwangu kunoramba kuchiitwa kutsva, uye uta huri muruoko rwangu hucharamba huchipfuura. Vanhu vainyatsoteya nzeve, vachimirira vakanyarara kuti nditaure zano rangu. Ndaiti ndikataura, vaisara vasina chimwe chekuwedzera. Mashoko angu aidzika zvinyoro-nyoro munzeve dzavo. Vaindimirira sevari kumirira kuti mvura inaye. Vaivhura miromo yavo kuti vanwe mashoko angu sevari kushamira mvura yemasutso. Pandaivanyemwerera, vaisazvibvuma. Kujeka kwechiso changu kwaivasimbisa. Ndaivatungamirira semukuru wavo, uye ndaigara samambo ari pakati pevarwi vake, semunhu anonyaradza vanochema.